Chekwata ichi chiri kupinda mnandare mangwana mangwanani chine vatambi vechidiki vane chido chekuratidza kuti ino yave nguva yavo yekutambira chikwata chenyika ichi. Panguva iyo vatambi vane mbiri vakaita sa Brendan Taylor, Craig Ivan na PJ Moore vasina kuenda kumutambo uyu nezvikonzero zvakasiyana siyana. Ryan Bull, Wesley Mandevere, Richard Ngarava, Kevin Kasusa, Brendan Mavuta na Blessing Mzarabani vari kutarisirwa kutamba zvine mutsindo kuti vatore zvinzvimbo muchikwata ichi zvachose. Mongorori wemutambo wecricket vaShadrick Mashayamombe vanoti pese panoitika shanduko panobuda zvitsva zvekuti vari kutarisira zvizhinji kubva kuma chevrons.
Pane tika change yega, pane zvinoafectika, pane zvinodi zvinoimprova. Zvinongona kuita kuti timu ive nemaresult kana kuti timu idi chaima result.
Zimbabwe neAfghanistan dziri kusangana kekutanga mumitambo yematest kubvira Afghanistan yakatenderwa kukwikwidza mukriketi yemhando yepamusoro iyi makore maviri apfuura. Afghanistan yaifarira kuve yakashanya kuZimbabwe gore rapera. Rwendo urwu rukamiswa nehurumende nenyaya yechirwere checovid-19. MuAbu Dhabi imomo Afghanistan neZimbabwe dziri kusangana zvekare mumitambo mitatu yemat20 iyo ichapera musi wa20 kurume. Tombo tarisa nhabvu. Mutambi wemaWarriors Marvelous Nakamba ari kuenderera mberi nekusimudzira zita rake munhabvu yepasi rese mushure mekurumbidzwa zvakanyanya nemurairidzi wechikwata chake cheAston Villa Dean Smith apo vakarova Leeds 1-0. Smith akati pose patamba Nakamba muchikwata ichi asingabve pabonde Aston Villa haisati yambokandwa chibodzwa kana kukundwa. Mutambo neLeeds ndewechitanhatu Nakamba achitanga Aston Villa isingakandwe chibodzwa kana kurohwa. Muteveri wenhabvu vaJustice Mzanenhamo vanoti vari kufara nekusimudza mureza wenyika kuri kuitwa naNakamba.
Zvikufara because mukomana ari kusimudza mureza weZimbabwe chimuona pachivhitivhiti.
Matambiro ari kuita Nakamba asimbisa nzvimbo yake muchikwata chenhabvu yepamusorosoro iyi muEngland. Nakamba ari kutarisirwa kubatana nevamwe vake vemaWarriors mumitambo miviri yeAFCON iri kwomwedzi uno. Zimbabwe iri kusangana neBotswana musi wa22 kurume ichizopedzisira neZambia musi wa30 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.